Chimwenyanzi munyadzo zvehutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti vanhu vakawanda vave kurwara nezvirwere zvemudumbu zviri kukonzerwa nekudya chikafu chinenge chava kuipa nekuda kwekusachengetedzwa zvakanaka sezvo mafiriji akawanda asiri kushanda zvakanaka nekushaya magetsi.
Nekupisa kwavari kuita chikafu hachitane kuora zvakare itatsana ine nhau yekuendaenda kuita magetsi mumadhorobha muzotaridza kuti chikafu chiri kukurumidza kushisha chikurumidza kuora. Kana anozodya chikafu chisina kuita zvakanaka nokuburudza kwekuti magetsi anenge aenda chikafu chinchiri mumafriji achichaita zvakanaka chochiora. Vanodya chikafu chakaora chisinanyatsoita zvakanaka votanga kurwara nezvirwere zvemudumbu. Zvatinoona zvakaita sana diarrhea nana cholera vanotyirwa kuti vanokwanisa kunge vachiwedzera. Vanhu vanenge vachidya makeke akawanda nezvikafu zvakasiyana siyana. Zvatinokurudzira kuti vanhu ngavageze maoko, vazvishambidze, muchengetedze chikafu chenyu, muchigezewo futi zvakare. Kana ari mafruits edu ngaageze, michero yedu yatinodya ngaigezwe zvakanaka isati yadyiwa.
Vatiwo miriwo inodyiwa iri mimbisi nemichero yese zvayo ngaigezwe nemvura yakachena kudzivirira chirwere chemanyoka.
Kana ari masaladi kune avo vanenge vachibika pamichato pamapati tinoti nyatsogezai mavegetables, gezai miriwo yedu yatichange tichishandisa pamabiko edu kuti vanhu vadye chikafu chakachena. Vatiri kukurudzira kuti utano wedu ngatiwedzere kusanitaiza, ngatiitei geza maoko tiite zvakare kuitira kuti vanhu vasarware nezvirwere zvemadhairiya nekurutsa.
Nyanzvi yeutano inoshanda iri pasi pekanzuro yeHarare vaJohn Manyara vakurudzirawo zvakare kuti vanhu vamhanare kumahofisi avo kana varwariswa ne mudumbu vakatenga chikafu.
Tatoongorora tikaona kuti zvine njodzi chaiyo yakakura kuutano hwevanhu. Tinosvikira pakudzivhara kusvikira vakomplaya nemaminimum health requirements iwaya. Asi tinewozve dzimwe nzvimbo kana kuti mafood outlets ari kushanda zvisiri pamutemo, maillegal operations iwayo. Tinotokurudzira kuti avharwe, uye tinenge tichitopa kune mapurisa kuti ngavavhare, nekuti nzvimbo idzodzo hadzina zvikwanisiro zvinoita kuti vagone kuoperata zvisingaisi vanhu veruzhinji panjodzi.
Vamanyara vakurudzira vanhu kuti vasatenge chikafu panzvimbo dzisina kushambidzika.
Uye tinokurudzira veruzhinji kuti vasashandisa nzvimbo idzodzo, vasadya kana kutenga chikafu kubva kunzvimbo dzakadaro. Zvakare tinoda kukurudzira veruzhinji kuti kana pachinge paita an incident of food poisoning, ngavazivise, vakurumidze kuzivisa City Health Department. Kana mushure mekunge vazivisa, isu tinoendawo ikoko kwavanenge vawana chikafu ichocho, toongorora, toita mainvestigations kuti tione dambudziko kuti rinenge rakonzereswa nei. Totora matanho ipapo ekuti zvigadziriswe zvisadzokorora. Kana ndo matanho atiri kutora sebazi reutano and City Health Department Environmental Health Services kuti veruzhinji vasawira padambudziko rekurwara mushure mekunge vadya chikafu kubva munzvimbo dzinotengesa chikafu.
Vanomirira sangano rechitungiza Resident Trust Muzvare Diana Zuvheya vanoti vakatombonetsana nevamwe vanotengesa nyama muchitoro vatengeserwa nyama yakaora.
Vamwe vakazotengeserwa nyama, vamwe vakatonetsana nyama, vatengeserwa nyama, nyama yavasvika kumba iri kuonekwa yakubuda honya nekuti iri kupuma furu. Ehe, zvese izvozvo nyaya yefishi. Iko zvinezvi zvandaona vanhu havachatombotenga zvinhu zviri fresh zvakaita sefishi nyiri dziri fresh fresh. Vakutongotenga zvinhu zvimatindi fish, madried fish dziya dzine salt ndo dziri kunyanyotengwa. Saka tingangotaura kuti ratove dambudziko rekuti tidye zvinhu zviri fresh muno muguta rechitungiza, because kuzvidya kwacho zviri kuti afecta muzvirwere zvakasiyana siyana, mudumbu chaimo, madairia. Ukatotenga chinhu chifresh hauchatozivi, ukatoona wakutoita manyoka wakutoziva kuti pamwe chinhu chiya chaanchisiri mufiriji, ende firiji yacho hazhinji hatina mafiriji emagasi.
Muzvare Kuvheya vanoti vakambonyorera kambani yemagetsi yeZESA tsamba kuti ivape nguva dzinotarisirwa kuuya nekuenda kwemagetsi, asi hapana chakabuda.
Wrote kuZETDC tichikumbiro schedule yekudzimwa kwemagetsi so that we can properly organize our lives, but they refused. Saka ndopa nenyaya. Saka our lives are not well at all. Hatichatoziva as well. Kana mafruits chaiwo hatichatotenga zvinhu ive kumafiriji. For now mune mvura, chingwa tinochitenga nguva iyoyo, ende hatisi kutomboita zvemaonye nemadomasi zviya zvekuti tinoiti tinozvoisa mufiriji. Ndezvekutotenga uchibika ipapo, zvichigumira ipapo.
komunu anozwa sei kuti adya chikafu chinenge chisina kunaka. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kazhinji anozwa kuda kurutsa, kuita manyoka anenge mvura, kunzwa mudumbu kana kudziya muviri. Izvi zvinokwanisa kuitika kwapera maawa mashoma munhu achangopedza kudya chikafu ichi. Vanhu vanokurudzirwa kuenda kunoona chiremba kana vakaramba vachirutsa, kuita tsvina ine ropa, tamanyoka kwemazuva matatu kana kurwadziwa mudumbu zvakanyanyisa. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu zviuru mazana matanhatu 600,000 kana kuti munhu mumwe chete kubva mugumi vanorwara nemudumbu mushure mokunge vadya chikafu chisina kunaka. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu zviuru mazana mana nemakumi maviri 420,000 vanofa pagore nematenda emudumbu. Iwaya, ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapinizi.